Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu kurume 27 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yecyclone Idai konetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa dzichipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga muna Chikunguru gore rapera inoraswa nematare edzimhosva. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura mumaoko zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakashayikwa padutu mupengo remafashamu emvura nemhepo kana kuti tropical cyclone Idai vanodarika mazana matatu kwave kutora nguva yakareba nekuti hurumende haina zvikwanisiro. Vagari vekunzvimbo dzechipinge nechimanimani vanoti hakuna motokari dzekubvisa matombo makuru anofungidzirwa kuti akatsikirira vanhu kanawo imbwa dzinokwanisa kufunidza panenge paine mitumbi yevanhu kana kuti makadava dogs. Mimwe mitumbi iri kuwanikwa haichazivikanwe nekuti inenge yaora zvapawo kuti hurumende ikumbire chikoro cheNational University of Science and Technology kana kuti NUST kuti chizobatsira kuvheneka mitezo yemufi kana kuti kuita DNA. Nezuro, South Africa yakazivisa kuti yainge yotumira imbwa kuzobatsira kutsvaga mitumbi yevanhu kuchimanimani nechipinge. Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa uye gurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti madzishe nemasabhuku uye hofisi yamudzviti vanofanira kubatana vonyora mazita evanhu vari kufungidzirwa kuti vakashayikwa ava. Zvikoro makumi masere zvakakanganiswawo zvakanyanya nedutu mupengo iri. Nhasi vakuru veEuropean Union neUnited Nations munyika vashanyira chimanimani vakati vari kunetsikawo zvikuru nemitumbi yevanhu isati yawanikwa kusvika pari zvino. Vativo mamiriro akaita zvinhu munzvimbo iyi anonetsa kuti vanhu vakwanise kufukura pavanofunga kuti pakatsikirirwa vanhu nekuti matombo ari kungangu semuenzaniso akakura zvakanyanya. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vanotivo vafa kusvika pari zvino vava kusvika pazana nemakumi masere nevapfumbamwe uye vamwe zana nemakumi masere nevatanhatu vakakuvara pane vakakuvara apa makumi matatu nevasere vachinzi vakakuvara zvakaipisisa. Vamoyo vativo mhuri dzinodarika zviuru makumi mana dzakatarisana nenzara nekuda kwedutu mupengo iri. Nhasi nyika dzakawanda nemasangano akawanda anga achienderawo mberi nekupa Zimbabwe rubatsiro runosanganisira magumbeze zvekubikisa, migomo, mamosquito nets nezvimwe. Asi veEU pamwe nevesangano replatform for youth development rinoshanda kuManicaland vanoti vari kushushikana nemashoko ekuti pane vamwe vaakuita zvematongerwo enyika panyaya yekugoverwa kwechikafu. Asi veEU vanoti nhasi havana kuona havo izvi zvichiitika asi kuti vangawanzwa mashoko ekuti zviri kuitwa. Bato reZANU PF ndiro riri kupomerwa mhosva yekunyima vanopikisa chikafu. asi vakuru vebato iri varikuti varikungobatsira nemotokari dzekutakura chikafu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata vamoyo kuti tinzwe zvizhinji nemamiriro akaita zvinhu kumaNicaland.
Tatine musangano wekugadzira izvozvo, Ministry of Health tichishanda ne National University of Science and Technology. Tadeti hawa ingi sewa ni wanaita DNA. Woku nasi ya kambu tibatila pa kambu ita ingi njozi kuwesu kusegu kuwanu atwa beyond recognition. Last time pazakazo haitika kumbuma, it took us more than 3 months to try it and find a pot. But nina yoku ye DNA ya haku kona kuituwa ne nasi kutame tume university. Kune ime institution ni imu nomtown food. Muharare, tinofunga kuti kana ila uwa kamobilize wa waka inga. Kana mtumbea wanikwa DNA ino itano kurumizi.
Kova mweuwa na ve Zimbabwe, vangadae waka terera, tishukunyanyo tarisa one vamu warikunze gunoku. Zii, zamukati zvino diwa kuti vabatsire vamu wakawirwa nedambudziko. Zii, zvinganzi zvamukati murikuda nechimbi chimbi.
Tinofungidzira kuti vanoda kubatsira zvikuru sei vedu vari mudiaspora. Tinofunga kuti kana vakatumira mari, ukafonera ku office kwangu 263-242-793-808. Ivavo munopiwa namba yoku Ministry of Finance. Ndokwatakati aiwa mari yese, president vakati toda kuti kana zvinhu zvaitika ndezvo izvozvi, mari yese ive accounted for noku Ministry of Finance. Ndo vanozoti inoda kushandiswa noku ministry kwangu, inoda kushandiswa noku health, social welfare, kutirala accountability the state. Vanoda kutumira kana jeli na goods, vanotumira ku ministry kwangu ipoku tine holding house ya taisa kumanyame, kutira kuti manyame air base, kutira kuti kana zvine zvauya nendege zvongo uya zvichengetwa ipoko. Kana zvobva ipapo zvinoenda kwamutare. Tinoitira kuti kana muchiuyisa zvinhu zvinobva kunze zvichiuya for iyo icyclone, zvinenge zvichida kukliwa kucustoms, ndeikoko ndio kwataseta masystems okuti akliwe. Kana zvichiuya nekumaborders, toti kuda vari kusouth africa kana vari Botswana hokunanozambia vadotumira vari kuoutside, tinozvikliya futi kumaborders. Zvouya muno muHarare tozozviindisa kuzvine zvichikodzera kuti zviinde.
Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku kuti tinzwewo zvavari kuona nenyaya yekupiwa kuri kuitwa vanhu chikafu.
Zviri kunyakudzirwadza pari zvo nechekuti veruzhinji kusanganiswa vamwe vagari vemuchipinge chimanimani vari munyika muno masangano akazvimirira ega vanga vachitipa sapoti yakanyanya. Yatingati sapoti kubudikidza nezvekudya mabasics, sapoti kubudikidza nezvekunwa, zvekufuga nezvekurara. Asi chikuya kwazvaita nekuwanda kwazvaita kuchinhu chaakutanga kushungudza vano chekuti pane vaakutanga kuitawo utungamiriri huri local hwekuda kunzwisa kuti avapihwa zvakawanda, avapihwa zvishoma, zvaakupinza nyaya dzematongerwo enyika. Ndo zvakati zviri kutirwadza. Asi kuti tada titende maZimbabweans nevamwe vese vari kunze kwenyika vari kubatsira kuti dambudziko recyclone idai rive rakareruka zviri nani.
Munganyatsojekesa here pamuri kuti apa pane vaakuita zvematongerwo enyika? Ndaanani chaizvo vari kuuya vachipindira munyaya yekupawo nechikafu?
Nyaya iyi hatingati haisi nyaya itsva. Pese panotorwa nyaya dzechikafu, vanonyanya kutipa dambudziko ndevanoita zvematongerwo enyika vari kubato riri kutungamirira revanofiya. Pari zvino tingati panga pane makakatona akati kuti anga akatanga pekutanga nevanhu vari vakawirwa nedambudziko veruzhinji, vanhu vasingaonekwi vari chinzi vanganzi ndeve bato iri kana bato iri. Rinongoziva kuti pamushavo pakashayika maina baba, pamushavo panoshayikwa mwana, apa pane mba dzakabva marata, ava vanga vakadai. Ndo madambudziko maonera atinoita vanhu vanenge vasina mafeshi zvatingati ndo mapolitical feshi. Asi tikuona kuti vezvematongerwo enyika kunyanya vezanupiefu ndo vari kuona sekuti vanofanira kuti vave nechekuita nedistribution. Ivo vachitaura kwatiri vanenge vachiti no murugwinya kushandisa social media kuti ana zvinhu zvakawanda zvizvikuitika saka inenge iri nzira yavo yekuita counter social media saka ndingangoti muchidimbu tiri kuona nezvematongerwo enyika vakarekera kudivire zanupiefu varivo vari kunyanya kusimukira kumberi kuti vange varivo vatungamiririzve pakuti opihwa neasingapihwi ndiani
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vachitaura vari parunare kuchipinge Nyangwe hazvo hurumende yakabvisa mutero wezvikamu zviviri kubva muzana weelectronic transaction tax pakutengwa kwefodya varimi vari kunyunyuta kuti mutengo wefodya uri kuramba uri pasi asi vemisika yefodya vanoti mitengo yave kukwira kana zvichienzaniswa nemitengo yaivepo pakavhurwa misika iyi svondo rapfuura Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya sezvo vanotenga fodya vaigunununa kuti vaizorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya izvo zvisiri kufadza varimi ongororo yaitwa nestudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti Varimi vakawanda vachiri kugunununa nemitengo iyi. Mumwe murimi wekukazangarare kukaroi vaLast Kawani vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuAmerica haasisina kufanana uremu nemaRTGS dollars.
Ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatutengerwa nayo iri US payakaretwa varubva vafunga kuti murimi aruta mari stereke saka vadzikisa mari US.
Mumwe murimi vanomo Sakala avataura neStudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika weTobacco Sales Floor vati mutengo wange uri pasi pewa vange vakatarisira.
Ah, zviri nani bata hatisikana nemapurize acho. Mapurize acho akadzika zvikuru.
Mari iri kuuya iri kunzi iri kuuya iri paRTGS. Ndakapromiswa topuwa US kapa. But US racho harisi kubuda iri kunzi iri kupuwa 100% RTGS.
Nasi mutengo wepasi paTSF wange uri dhora rimwe chete pakirogiramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu pakavhurwa misika svondo rapfuura kumusika weBoka Tobacco Floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende
pakanga paine nyaya imwe yakanga iripo yanga iri yetaxi yanga yakaiswa nehurumende saka ndodaira kuti mabayazi vakanga vasingakwirirani nazvo nokuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei mubhajeti mavo asi vakaenda vakanotaura nehurumende hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo saka ndo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo asi nyaya iyi yakagadziswa
vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo
zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65 now zvinezvi taona mapurize akwira akuma $4.70-$4.75 yepasi akatanga ari ma$0.20 asi iye zvaakwira akuramba achikwira highest yataona izvezvi lowest yanga iri kuma $0.80 saka zvinoreva kuti pane difference $0.60 iri ipapo
mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya vabayas vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi zvichakadai varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe neTobacco Industries Marketing Board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuAmerica imwe iri maRTGS zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS asi vachipiwa mikana wekutenga madhora ekuAmerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi gore rapfuura Zimbabwe yakawana mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika asi gore rino mari iyi ichadzikira sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone Idai ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza izviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz per shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM ne kutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa number dzinoti 001-202-465-0318. Number izi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musiwe chipiri ne musiwe china kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musiwe chishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti ichamisa pamberi pematare edzimhosva vaimbova mukuru weInterpol vaMeng Hongwei vachipomerwa mhosva yekushandisa zvisiri pamwero mari yehurumende uye kushandisa masimba avo zvisiri pamutemo. VaMeng vakashayikwa kuti vaivepi muna Gunyana gore rapera apo vaishanyira kumusha kwavo kuChina kwakare vachibva kuFrance uko kune muzinda weInterpol. Beijing yakazobuda pachena ichiti yainge yakavachengetedza ichivapomera mhosva yekutambira chioko muhomwe. Nyaya yehutano yadzoka zvakare kuva chinhu chiri kutaurwa zvikuru nemapato ezvematongerwo enyika muAmerica panguva iyo hurumende yemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump iri kukurudzira kuti mutemo inoita kuti veruzhinji varapwe nyore weAffordable Care Act ubviswe, ukuwo bato rinopikisa reDemocratic Party richironga kusimbaradza mutemo uyu. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2010 apo vaBarack Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica. Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zvave kugara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kwazvinoti zviri kuitwa nezvizvarwa zvemunyika iyi. Izvi zvinotevera kurwiswa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinoshanda sevatyairi vemarori mahombe muguta reDurban kutanga svondo rapera zvichipomerwa mhosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Izvi zvinonzi zvakawedzerwawo mune dzimwe nzvimbo dzakaita semupumalanga neCape Town. Vamwe vari kupomera vakuru vehurumende vemapato ezvematongerwo enyika kusanganisira mutungamiri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa pamwe nemutedzeri wegurukota rezvemapurisa vaBongani Nkogi mhosva yekukonzeresa kurwiswa kwevasiri vemunyika iyi kuri kuitika uku kuburikidza nemashoko avanonzi vakataura. Kurwiswa kwevabvakure uku kunonzi kwakasiya vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu vasina pekugara muClay Estate pedyo neDurban mushure mekutiza dzimba dzavo. Vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa vanogara mumusha weKenville vanonzi vakatizawo misha yavo nemusi wesvondo mushure mekurwiswa. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi kunyange hazvo ari kunzi mune dzimwe nguva ari kubatsira kudzivirira vasiri vemunyika iyi kuti vasarwiswa. Mochikamu chedu cha atino tarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata muchikairi wemarori vaPatrick Makuwaza avo vari muDurban South Africa kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Zvara nhasi tingati zvinhu zvine zvakati nyarare nyarare. Asi dambudziko riri kunetsa nderekuti hatingabva tati zvinhu zvanyarara nekuti vakomana vacho vanogona kungosangana nevo pakona vongokuita zvavanokuita vombva vakusiya ipapo. Saka dambudziko rinozongosara rarako wega iwe nezvaunenge waitwa ipapo. Vamwe vanogona kuzazviziva kuti ndozvaitika, asi pari zvino tinogoti situation yacho zvai yakati nyarare, but muri kutyisa kufamba famba. Vakomana ava vanongoti kana usiku chero nguva yavangofunga kuti vaite zvinhu zvavo vanongotanga kuita zvinhu zvavo. Tingati hazvina kuti ungati ungazvigadzirire kana kuti ungazvidii, zvinongoerekana zvangoitika anytime any moment. Saka ndezvokutongoti iwo munhu pachako wega unofanira kutongogara wakagadzirira kuti anytime pazvine zvatongoitika wotongoita action, nekuti akutogara mapepa zvese nezviri important zviri muhomo kuitira kuti vakatanga wongotisa wosiya mota yacho yevaridhi yakamira uchienda.
Saka nyaya yehombe chaiyo ndeipi iri kuita kuti murwiswe?
Nyaya yehombe ndeyemabasa, ndo yanyanya kunetsa nekuti vakomana vekumba uko vari kupindawo muno muchokwadi vachitora mabasa nesituation vari kuba kwedu kwaina kumira zvakanaka. Saka muno muti akupinda tichitora mabasa, munini wangu akashaya basa kumusha ndinongomudedza kuti munini nahuyo panapa ubate nepapa. Saka manje nouwandu manje hwataita kuti makambani mamwe tinenge tiri kana 30 kana 40 tiri vekumusha tega vanobva vaona kuti tanyanya kuvatorera mabasa. Saka vakuzama kuda kuti rwisa rwisa kuti tisiye mabasa acho. Saka vari kupinda mumakambani mamakambani vachipisa vamwe vachitaura nevarungu vacho. Saka zvinhu zvacho tingati izvozvo hazvina kumira zvakanaka.
Saka vari kurwisa zvizvarwa zveZimbabwe chete here kana kuti chero munhu anongori chizvarwa chekunze kweSouth Africa?
Vari kurwisa zvizvarwa zvese zvisiri zvemuSouth Africa, asi vakanangana navo chaivo chaivo vari kunyanya vatorera mabasa chaivo chaivo vakomana vekuZimbabwe, nekuti ndo vanenge vane uchenjeri hwokufambisa marori aya. Vanenge vane uchenjeri hwokuti vakatumwa kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzinonetsa kusvika vanoshandisa mambozhanhare ava vachitarisa pamasocial media kuti vasvike panzvimbo nekukurumidza vasingarasiki rasiki. Saka varungu vacho vemuno muDurban vanowanikwa vachifarira vakomana vekumusha chete vakangonzwa kuti mukomana abva kuZimbabwe vanoziva kuti basa ravo rinofamba zvakanaka. Saka ndo hondo yatiri kunyanya kurwisana nawo. Ivo vakomana vacho vemuno vari kurwira mabasa acho vakapinda mumakambani macho vachinziva testwe marori acho zvekare vari kutadza kumadhiraivha marori acho vachiita matsaona munyika mavo. Saka vakomana vekuZimbabwe vari kuonekwa vachigona basa. Saka tiri kunyanya kutora mabasa munzvimbo yeDurban muno.
Mapurisa ari kubatsira zvakadii mudambudziko irori?
Nhau yacho vajonga kandimire tinganyepe kuti titi mapurisa angabatsire kusvika pachidanho chipi, nekuti nhau inotika ndeyekutiwo pakanzi paitika hondo panapa patorwa mota yatorwa makii yapazwa kana mahwindo kana dhiraivha akwara, mapurisawo vanongomhanyo vachisvikawo panzvimbo sebasa ravo ravanonzi vavaiti. Asi taitochema kuti dai iyo hurumende yachona yagona kuti yagara pasi naivo vakomana vacho vemunomu naivo varungu vacho vatinoseenzera nesu vachona kayanana taona kuti way forward ndeipi, nekuti izvozvi takungogara takabatira urava maoko nekuti hatizive kuti ukatumwa kubva mukambani uchienda pane imwe nzvimbo unosvikere kana kuti haudzoke, kana mhuri dzedu takutogara tatodzidzisa kutoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kwatiri kushanda kuno.
Asi mati mamboedzawo here kugara pasi naivo vemusouth Africa iva vari kukurwisai?
Nhau inonetsa vajonga kandimire inhau yezita rinonzi foreina. Kana uri muforeina mukati memwe nyika unenge uchionekwa semunhu asina kana kodzero yekutombofamba munzira dzemugwagwa kana kudya chemo kana kuita chimwe chinhu.
Saka pane vakaurayiwa here kana kukuwadzwa mukurwisana kwanga uchitika ikoko?
Hondo iyi haina kutanga nhasi vajonga, hondo iyi yatone time. Vakomana vemunomu vajonga kandimire vanouraya havatii zvokutamba, vanopfuura nekuti vanopfuura havatye kuuraya munhu. Kuuraya munhu hachisii chinotyisa muno muSouth Africa.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaPatrick Makuwaza vachitaura vari parunare muDurban South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri vedu veStudio 7 pamadandemutande edu akasiyana-siyana kana kuti social media. Regai tinzwe zvavataura naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei. Pa Facebook page yedu ye VOA Shona, nasi tangatiri kutarisa, zviri kutarisana nevanhu vemudunhu rechimanimani nekumasvingo avo vakabatwa nedutu mpengo reHurricane Idai.
Mutaura naGift Masipeka.
Ndimukoma makanyora chimbo ichi checyclone Idai.
Chokwadi ndindakachinyora nekuchimba.
Makadiko.
Tunachimba hanzazi, makadizei.
Aiwa, tiriwadi chii chakaita kuti mufunge kunyora rwuyo urwu?
Chakaita ndinyanyo kunyora rwumbo urwu inyaya yekuti ndakatarisa damage yakakonzerwa necyclone Idai. Nekufa kwakaita vanhu vazhinji. Zvakandibata ndikanyaona kuti chimanimani inzvimbo iri too remote. Inotodawo voice rinotizibatsira kuti zvisviki kumativi mana enyika kuti vanhu vazive kuti kune kuruva rubatsiro. So basically songi kambo kanonyanyoda kutaura nezvekukumbira rubatsiro kune vanhu vari pasi pezuva vese kuti titarisewo chimanimani tipo nefo. Uye zvakare ndobva kuchimanimani ndakazvarwa ikoko. Ndine vamwe vanhu vakatofawo pasauna iyo yecyclone.
Makambodzokera here kana kumushure metsaona iyi?
Chokwadi ndakaenda ndikaona zvinamira zvakanaka tikatifamba netsoka kuti tikwanise kusvikagumba nokuti ndakatofirwawo nehanzvadzi nemukwasha pamwe chete nemuzukuru vakaenda tikatosvika tikatonotsvaga kwataifunga kuti unedanigodaro achiwanikuba titakavashaira. So zvinhu zvakanditumawo kuti tide collapon the corporate world neworld at large once we wake chemo chedu sechimanimani.
Imbotitsenhurai mbijana chimbo chenyu ichi.
Ndouya kwamuri pasi pezuva, ndouya kwamuri vana veZimbabwe, tokumbira rubatsiro sechimanimani, tokumbirawo karubatsiro sechipingewe, shuga iyo inobatsirawo mumwe munhu. So zvatingati ndozviri mukambo.
Zvakakutorerei nguva yakareba sei kuti munyore
gumboro harinawo kana runguya rwato munditorera nekuti zvinhu zvakanga zvaitika information yese inenge ichidiwa nezvinhu zvanengada kutinge zviri mukambo zvakanga zviri pachena zvaionekwa nyambo nemifananidzo nezvinhu zvatakaita. Saka hazvinombonditorera kana zuva rimwe.
Nyangwe chipinge inochema Jehovha Mari Tapadara.
Pakauya dutu rine mvura ndokuparadza misha yedu. Pakauya dutu rine mvura ndokuparadza zvikumo. Ndokuuya dutu raityisa ndokuparadza hama dzedu. Hama dzakaparara varumewe panokuparara semhuka. Zvinhu zvakapera varumewe semazuva ano. Mari pindirai pakadai, Ishe pindiraivo pakadai. Matibaya pamoyo nefumo rinorwadza. Amatabaiwa pamoyo nefumo rinorwadza. Asi atirasa tariro, atirasa tariro.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM tiri kutarisa mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa, uko zvarwa zvisiri zvenyika iyi zviri kurwiswa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Kutsvaga mitumbi yevanhu vakafa mutsaona yetropical cyclone Idai kuchipinge nekuchimanimani kuonetsa nepamusana pekushaya zvikwanisiro kuri kuita hurumende. Nyaya yanga ichipomerwa nhengo dzeMDC dzakasungwa yokandwa yoraswa nedare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. uye musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheshona na 6 mangwanani mangwana iko zvino ndokusiya imi nantungamiri Nkomo achikupai naudze isindebele anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.